Saudi Arabia nasi ya shamisa pasi rose nekurova Argentina 2-1 pamutambo World Cup kukata mugroup C. Vakawanda vange vachitarisira kuti Argentina ichasimudza mukombe uyu. Asi muZimbabwe vamwe havana kuona mutambo uyu sezvo kwange kusina magetsi. Nzvimbo dzakawanda munyika dzatarisana nedambudziko guru remagetsi ari kuenda mangwanani odzoka pakati peusiku panguva iyo mitambo ye 2022 World Cup inenge yapera. Vanoitawo zvekubheja vatarisana nedambudziko guru sezvo nzvimbo dzavanotambira dziri kuswera dzakavharwa nekushaya magetsi uku. Muzvina bhizimisi vainnocent mutena avo vane mabhawa muwarren park nekukuwadzana vanoti magetsi avakanganisira basa panguva ino yeworld cup.
Nyaya dzemagetsi nyaya dzirikutotishungurudza kuenda kuri kwebasa bhoza hapana chaunoplana pasina magetsi hapana chaunoshanda nekuti magetsi kuti zvinoafekta world cup bhoza vanhu vanofanira kuinjira vachiona magetsi vachiona bhora vakazorora vari mumasports bar kana kudzimba dzavo but hapana chaunokwanisa kuona nekuti magetsi ari kuenda kumasixteen hours.
Nemhaka yekushayikwa kwemagetsi uku vakawanda nezuro vakatadza kuona mutambo weworld cup wavaishuwira pakati pesenegal nenetherlands uyo senegal yakarohwa 2-0. Mutambo wesenegal unotevera uriko nechishanu apo iri kusangana neqatar. Muongorori wemutambo wenhabvu vatinashe museti vanoti qatar inofarira kukunda kana kuti huwandu hwevanhu vemuqatar mudzinandare kumakundano aya hunodzikira.
Qatar inoda kutohwina kuitira kutoti vanhu vanogara munyika yavo vafare varambe vachiti vachiuya kugiraundi. Ikabuda murwanzo wekutanga zvakureva kutoti vanhu vavemuqatar havachakwanisi kufarira bhora sezvavanofanira kudi kuita kana nyika yavo ichiriyo iri kutamba.
Zvimwe zvikwata zviri mugungano rine qatar nesenegal iecuador pamwe nenetherlands. Brazil iyo veruzhinji varikutarisira kuti ichatora mukombe uyu iri kupinda munhandare nechina apo iri kusangana neserbia. Vakawanda kusanganisira mukuru wezimbabwe national soccer supporters association vajoseph mutau vanoti mukombe uri kuenda nemasamba boys aya.
Brazil ndirikuona ine timu yakasimba panguva ino ichienda kuworld cup. Zvakare tikatarisa kupisa kunoita kuqatar uku kunoita kutizvo Brazil inge ine advantage in terms of climate. Saka ndikuona hangu Brazil ichisumudza mukombe wegore rino.
Asi vaongorori vemutambo uyu vanoti hapana chikwata chiri pamberi vachiti chimwe cheArgentina, Belgium, France, Germany neNetherlands chinokwanisa kutorawo mukombe uyu. Munyori wezvemutambo wenhabvu anogara kuEngland Admire Muimeke anoti Argentina kana Germany ndidzo dzinogona kutora mukombe uyu.
At first sight matimu anouya in mind France necroatia neSpain neGermany ndipo ndinofunga kuti ndo panokwanisa kubva timu inokwanisa kutora World Cup ipapa.
Panyaya yemagetsi mutauriri wezesa vaGeorgi Manyaya vanoti zesa haikwanise kubuditsa urongwa hwenguva dzinodzima magetsi nekuti dzimwe nguva kudzima uku kunosanganisira kufa kwezvinotakurisa moto wacho. Vanoti veruzhinji vanofarira kujairira kudzimwa kwemagetsi kwenguva refu kuri kuitika uku nekuti izvi zviri kureva kuti vakawanda munyika vachatadza kuona mitambo yakawanda. Makundano eworld cup aya ayo akatanga marumwe zuro achapera musi wa18 zvitanu. Ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati.